Komisi ni ilinge isi tarisi sa kuunguru wa shi loo jamu maitiru hawa Trumpu pa kuzo pindu wakaita wakipusa wano wakipinda ku capital ya tikati paramente ya Amerika ino ujua musinda wakutoka Amerika saka zaita ura wa Trumpu kuzira patanga ma election pa papera ma election kushika msu wa 6 nezo wakata ura ipapo saka zaita kutivano wa hindi ku parliament ya America capital muzita ravo va Trump zvino zvinoda kuungururwa kuti zvinatso kusvika paudzamu kuti president mukaona uita saizvo achipindukira hurumende yake yaanotonga iyo achipindukira America zvinhu zvakambofamba sei zvinhu zvingadzivirirwa sei makore ari kutevera kuti vachazoita mapresident havazoiti zvakaitwa nokuti zvinhu zvakaitwa zvei zvaidaro zvakakonzera makuva akatowanda kudarika vashanu vakafa ivavo kubvira vehurumende vaivavo ivavo vanosanganisira vice president Pence vice president wa Trump vaiva muzvikara vaiti kwaindiri kwakaita makuva nokuti vanhu vakaenda vakava nezvombo zvakava vainazvo asi kuti zvingonzi zvapera nokusaimpichwa kwava Trump kusenate vanhu vopfuurira mberi handiwo matongerwo angaitwa nyika takatarisa kunyaya dzesecurity panofanira kunge pachiitwa commission dzakaita saidzodzo dzakaita paseptember 11, 2001 pakaita materorist aya wakaita izvi musi wajanuary 6 materorist vakapinda muhurumende achida kuputsa-putsa nokuvhiringa basa ravanhu vehurumende
asi mazuva mashomanana vatrump vakawanikwa vasine mhosva nedare resenate hazvina kukwana here izvozvi
hazvina kukwana izvozvo nokuti kana zvikakwanira ipapo zvinozongoitwa zvino mumwe mutungamiriri weamerica uchatevera unongomira kana kwasara vhiki kana mazuva mashoma shoma woita zvive zvimwe zvinhu zvekare zvinei zvaka zvokupandukira hurumende saka hazvina kukwana mamiriro azvakaita ipapapo kuti havanonge vakatemerwa zvirango zvezvavakaita kusenate nokuti kuimpicha munhu unoimpichwa achiri pabasa achizobviswa pabasa iroro ndio saka vasina kunge vakaimpichwa sazvino kuti havana mhosva saka mhosva dzavainadzo dziriko dzisinei nokuimpichwa dzichazenge dzichibuda saka komisheni iyoiyi ikabudirira ndiyo ichabudisa mhosva dzacho idzodzo kuti pashaiko unozofunga kuti zvaari mutungamiriri weamerica uri above the law nyange akabva aita akanya zvaakaita izvozvo kunozongoitwa makomisheni anozomutonga
kovaya vanoti uku kwanguva kungovengana kwemapato ezvematongerwo enyika tingati vari mugwara
havasi mugwara nokuti havazivi masecurity issues enyika kuti tingada zvedu kubatanidza vanhu nokukangamwa mhosva dzinei dzakaitwa navamwe vanhu asingatizive kuti pasi rose mhosva haifaniri kurova nokuti kana ikarova mhosva inenge iri pachivara seyava Trump iyoyi vamwevo vachazoishandisa mhosva dzavatrump zvavakaita idzodzo kuti kovanhingi vakaita zvakati vakakona kutongwa sei saka vanhu ivavo vanoti zvakatokwana zvakaitwa vatrump havazivi matongerwo enyika havazivi kuva serious kune zvakaitika kuti zvosvika pakuti kunzi ngakusaitwe commission nokuti zvinogona kuenderera mberi futi yakuva Trump vasipo vanogona kuramba vachiita mashoko avo iwavo maitiro avo iwavo vanhu vakutozoita zvinorova kudarika zvakaitwa izvozvi.